Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 26/2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mhirizhonga inoenderera mberi muMozambique sachigaro vesangano reSADC vari zvakare mutungamiri weZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachikurudzira kuti mapato ose zvematongerwo enyika atambire zvakaturwa neConstitutional Court nemuvhuro. Mamwe madzimai munyika anoti makore gumi nerimwe mushure mekuvandudzwa kwebumbiro remutemo wenyika kuti ripe mikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi, izvi zvichiri zviroto munyaya dzezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichiita manyama amire nerongo muMozambique, umo vanhu vari kuratidzira vachiramba kutambira zvakaziviswa neConstitutional Court yenyika iyi nemuvhuro svondo rino zvekuti bato riri kutonga reFrelimo ndiro rakakunda musarudzo dzakaitwa muna Gumiguru. Vanhu vanodarika makumi matatu vakafa nezuro zvichitevera kupazwa kweJerry Guru reMaputo Central Prison nevasungwa apo panonzi pakatiza vasungwa vanosvika kuzviuru zvitanhatu. Pakati pemuvhuro nechipiri vanhu makumi maviri nemumwe vanonzi vakaurayiwawo mukuratidzira kwakaitika. Mutungamiri weZimbabwe vari sachigaro veSADC vaEmerson Mnangagwa vakaburitsa gwaro rinoti sangano ravo rinotarisira kuti mapato ezvematongerwo enyika muMozambique achatambira zvakaturwa nedare reConstitutional Court nemuvhuro, vachikurudzirawo vemasangano ekunze kuti varemekedze kuzvitonga kweMozambique. Sachigaro weAfrican Union vaMusa Faki Mahamat vatiwo hurumende yeMozambique nevanopikisa vanofanirwa kutsvaga nzira yekupedza gakava iri murunyararo. Ukuwo hurumende yeSouth Africa inoti pave kudiwa nhaurirano yechimbi-chimbi ichiti yakazvipira kukokera nhaurirano idzi kuti muMozambique muve nerunyararo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zisininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzepasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha.
Maonere South Africa neZimbabwe padambudziko romuMozambique zvinogona kuonekwa zviri zvinhu zvakanaka, zvokuti vari kunetsana vari kutonga neopposition party vatevedzere mutemo wedare guru romuMozambique, nokuti ndo zvinofanirwa kuitwa pamutemo wenyika kuti kana dare guru romunyika richinge ratara kuti nhingi ndiyo wahwina, ndizvo zvinofanira kunge zvichitevedzerwa nenyika izvozvo namapati ose izvozvo. Asi maonero andiri kuita ndeyekuti handi nyore kuti zvinge zvirizvo zvinenge zvichibvumwa neopposition party, nokuti kubvira pakuitwa maelection acho muMozambique vakagara vavona zvimhingampinyi zvakawanda wanda zvinoita kuti vasatombobvuma utongo hwacho hwedare guru romuMozambique.
Kumasanganowo akaita sana African Union nana SADC vari kuitawo zvipi kubatsiridza?
Hongu, African Union neSADC vanoratidza kuti pari zvino vari kuita zvavanofanira kunge vachiita zvichienderana nezvinyorwa zvebumbiro remitemo yavo, vachitanga kukurudzira mapato zvematongerwo enyika muMozambique kuti vagare pasi vataurirane vatevedzere mutemo wenyika iyoyo.
Imi mungati vari kuita zvakakwana here?
Zvinenge zvishoma zvavari kuita nokuona kwabva nyika yeMozambique namaelection iwayaya, nokunetsana nokurovana nokutukana kuri kuita vanhu nokusungana kuri kuita vanhu. Zviri kuita African Union ike zvino iyo yavona matambudziko oMozambique. Patova nenguva yakati rebei zvese nesadhaki vakangonyarara. Zvingangoonekwa sokuti zvishomasa, vanofanira kunge vachitotaura neizwi hombe nokutoinda kuMozambique kwacho ikoko.
Tiri kunzwa kuti mirizhonga iyi yaramba ichienderera. Zvii zvingaitwa kuti ipere muMozambique?
Dambudziko riri kuitika muMozambique izvozvi idambudziko richazenge richipararira kunyika dzakatenderedza Mozambique. Vanhu votiza muMozambique voenda kunana Zimbabwe, voenda kunana South Africa, kana vamwe vanotozoenda mhiri kwamakungwa, nokuti handivoni zvichinge zvichigadzikana muMozambique ike zvino. Tichitarisa kuti kana majere chaiwo makurukuru vanhu vavasungwa vatotiza majere imomo, vachange vachinopara mhosva kwavanenge vachienda uko. Saka isiri nyika yainotarisirwa kunge ichigadzikana panguva pfupi iri kutevera iyi, pasina simba rinenge raratidzwa nesadhak neAfrican Union nana European Union kwesoko, nokuti vana mabhizinesi avo muMozambique imomo, zvese nesangano guru renyika dzose rana United Nations. Saka ndio zvinofanira kutenge zvichiitwa zvichiitwa kuisa musoro pamwe chete kubetsera nyika yeMozambique.
Vanga vari nyanzvi yezvekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeFry University muOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakari kuOhio naIvan Zininga weStudio 7. Apo gore ra2024 rave kusvika kumagumo, mamwe madzimai anoti makore gumi nerimwe mushure mekuvandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika kuti ripe mikana yakaenzana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Izvi zvichiri zviroto munyaya dzezvematongerwo enyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Sachigaro veWomen's Coalition in Zimbabwe, amai muchamuka muri, vanoti sesangano rinorwira kodzero dzemadzimai munyika, vanhukadzi vachiri kutarisirwa pasi.
Hatinyanyisi kufara kana tichiona vanhukadzi vari vashoma mupariamendi, mupresidhiamu musina. Tinenge tichishuvirawo kuti Zimbabwe zvayakasainawo ikagadzira bumbiro remutemo rinoratidza kuenzana kuvanhukadzi nevanhurume. Matambudziko aripo ndeekuti nyika yedu vazhinji vanoonera vanhukadzi pasi, havaoni vanhukadzi kunge vakaenzana nevanhurume. Uye zvakare kana koitwa kugadzirira kwemavhoti, tinoona kuti dzimwe nzvimbo zhinji dzinenge dzine mhirizhonga, uye kuvhundutsira kunouya kunoita kuti madzimai azohla kupinda pazvinzvimbo izvi.
Mutungamiriri werimwe bato rinopikisa reLabour Economist and African Democrats, Mozhare Linda Masarira, vanoti zvinosuwisa kuti rimwe gore rava kupetwa zvakare pasina chevanhukadzi munyika.
Tinoona zvakare mapoka mazhinji asiri kukoshesa mutemo iyoyo, tichitangira kubva kuhurumende yenyika ino. Paramende yacho haina kana kuenzanisa maparamende maMP echikadzi nemaMP echirume. Tichitarisa zvakare kumakanzuro edu, haana kuenzaniswa mukana pakati pemakanzuro echikadzi nemakanzuro echirume. Izvozvo zvinokwanisa kuitwa kana tichinge takawanda mukati menzvimbo inogadzirwa mitemo iyoyi.
Mumwe zvemudzimai ari mune zvematongerwo enyika uye vari kanzura muguta reHarare vakapinda vakazvimiririra, Mozhare Kudzai Kadzombe, vanoti kunyange pava nemakore akawanda bumbiro remutemo yenyika ravandudzwa, nyaya yekuenzaniswa kwemikana haisi kuzadzikiswa.
Tikaona manzvimbo dzikuru munyika munoona kwakazara varume zvakanyanyisa, modzika muchienda nangwe kumakambani munoona futi kwakazara varume vanenge varimo, variwo maboard members, variwo top management. Tikaoendawo kwezve matongerwo enyika munoonawo mapresident vari varume, muonawo maminista vakawanda vari varume, mozoonawo vamwe vakadzi madeputy minister ndokwavanozokandwa. Izvi zvinenge zvisina kunaka.
Mozhare Kadzombe vanotiwo Kushaikwa kwezvikwanisiro ndiko kumwe kunodzikisira madzimai pasi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvekuti utange kupinda mumatongerwo enyika zvinoda mari, zvinoda kuti uve nevaunenge uchizivawo vanenge vanewo simbawo pakuti vakubatsire kuti uite basa rako. Izvi zvinooneka madzimai akawanda vasina mukana iwowo vakada kuenda kunotora zvikwereti kumabhanga. Munoonawo vemabhanga vachitotaura kuti tikudawo matitle deeds emba, tikudawo kuti mutipewo mabank statement anoratidza kuti mune mari dzamanga muchimbosenza dzama muchichengeta. Izvi mukazvitarisa munoona madzimai akawanda vasina.
Asi mukuru muhofisi inoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vanoti bato ravo riri kupa madzimai mikana yekutungamirira zvisinei nekuti muzvigaro zvitatu zvikuru munyika hamuna munhukadzi.
Parizvino sebato hungu hatina mudzimai mupresidiamu, asi kubato kwedu tina mai muchinguri vanovaiwa national chairwoman. Asi katarisa chero muhurumende imomo, katarisa chero kuna ivo mai muchinguri ndivo minister of defence rinova nhanho rehurumende rakakosha zvikuru. Izvi zvinoratidza kuti hurumende yavamunangagwa inokoshesa madzimai nekuvapa zvigaro zvine uremu. Isu tine madzimai tiri kusumudza. Mukatarisa Blauwe province, minister of state mudzimai. Mash Central, minister of state mudzimai. Kuratidza kuti isu sebato reZANU-PF tiri kuramba tichisimudzira madzimai.
VaMarapira vati dambudziko guru rinodzosera madzimai shure munyaya dzezvematongerwo enyika kushoropodzwa nekutukwa pamasaisai.
Chinodzora madzimai sure tinoona kutukwa, kutsoropodzwa nekusaremekedzwa, nekusoona sekuti mudzimai haagoni kushandira chimwe chigaro kana kushuvira kuita chimwe chinhu akachikwanisa nekugona kwake nenjere dzake. Tinoda kuti tiite sekuti madzimai kuti asvike paasvika vanofanira kunge vaita zvinhu zvisina kutsarukano. Izvi zvinhu zvakaipa.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rinoona nezvemadzimai amai Monica Mutsvangwa sezvo nhare mbozha yavo yanga isingapindi. Bumbiro remutemo yenyika kunyanya chikamu 56 rinokurudzira kuenzaniswa kwemikana muzvigaro pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti 50-50. Mamwe madzimai munyika anoti orasa tariro yekuti izvi zvichagoneka. Ndakamirira Studio 7 ndene Rutendo Mawere.
Vatereri, hechino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavhiwewe isho na WhatsApp channel uye paFacebook page yedu. Tiri kukurudzirai kuti mubatane nesu paWhatsApp channel yedu yevhiwewe isho na. Endai paWhatsApp motsvaga pakanzi updates pasi kuruboshwe motsvaga vhiwewe isho na mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link munokwanisa kuenda paFacebook page yedu yevhiwewe isho na. Vanayo govanaiwo nevamwe. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, vakamirira kugadzwa semutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump vanoti vachange vachikoshesa kushandiswa kweartificial intelligence pavachapinda pachigaro mwedzi unouya. Izvi zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveupfumi zvinobatsira America mumakwikwayo neChina munyaya dzekushandiswa kwemichina yechizvino-zvino pamwe nemadande mutande. VaTrump vari kutariswa kugadzwa semutungamiri wenyika musi wa20 ndira gore rinouya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reConcerned Citizens vaTim Muringai kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya yachita artificial intelligence inyaya yakakosha kwazvo nokuti yave kushandiswa cross board kubva kumacolleges kusvika kuma anonzi data analysis iyo field yatiri. Saka chinhu chakakosha kwazvo nokuti chinobatsira pakusevha time nezvinhu zvakawanda wanda. Asi problem iripo data governance yekuti vanozozvilimita zvakamira sei, uye zvinhu zvinozokwadza pamberi apa zvinenge zvakamira sei.
Semaonero enyu, tichitarisa kuti takambonzwa ivo hurumende yava Joe Biden yanga iri kutarisa kuti iriwanikwe mamwe maapu akadai se TikTok nemamwe maplatform pari zvino zviri kunzi zvinogona kuvharwa, but tinoona va Trump vanenge vari kuedza kuti aiwa maapa akadai aenderere mberi sezvo vari kuti ivo artificial intelligence vachaikoshesa. Munozviona sezvi?
Nyaya inonetsa pa TikTok ndeyekuti yanga ichiorigineta from the Chinese government, sokunzwisa kwandiri kuita, as an intelligence software. Saka ipapo ndopanga pane dambudziko. Vabiden vaitaura ivo machinese kuti vanofanira kutengesera vanhu vekuamerica nenyaya yanambotaura yedata government, nekuti chinozoitika ndechekuti information dzevanhu vakawanda dzinenge dzave pamaapp aya, saka kuzozvidzora kuti vachengetedze integrity kana yema credit score kana kuti mabanking loan facilities nekadaro zvinenge zvave kunetsa.
Pane zvingadzidzwewo here nenyika dzakadai seZimbabwe neAfrica pamusoro pezviri kutaurwa nevachange vari pachigaro muno muAmerica vaDonald Trump takanangana nenyaya yeartificial intelligence?
Zvakawanda chaizvo, nokuti production kana innovation ndoko yakuenda ikoko kuartificial intelligence. Inosave time uye inobatsira kuratidza kuti nyaya yekufambisa zvinhu zvamunenge muchida kufambisa from economy, food production, mining nezvakadaro daro neprospecting, zvese zvinenge zvichifamba neartificial intelligence. Uye pazvakaipira chete panozongozviona chete zvino, zvinoeliminata employment yevanhu vakawanda. Asi tikakwanisa kuzvibatanidza semaZimbabweans kana maAfricans, tokwanisa kuona kwazvinobatsira nekwazvingabatsiri zvinenge zvingabatsira nyika yedu.
Vanga vari vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reConcerned Citizens vaTim Muringai, vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muOhio muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhaure hurumende muSyria reSana rinoti vari kutonga munyika iyi vatanga chirongwa chekurwisana nezvikwata zvakarerekera kumutungamiri wenyika akabviswa pachigaro vaBashar al-Assad. Mashoko abuda ati urongwa uhu wakanangana nedunhu rekumawirira reTartus uye anoti vamwe varwisi vaurayiwa. Vanhu vaungana mumunamato pamwe nekushanyira makuva evanhu vakaurayiwa nemafashamu etsunami mudunhu reAceh muBangladesh kucherechedza makore makumi maviri kubva zvarova mafashamu aya muIndian Ocean, muchiitiko chakaipisisa munhoroondo yetsaona dzinongoitika. Apo gore ra2024 rave kusvika kumagumo, vakawanda munyika vanoti iri ranga riri gore rakaomera vana veZimbabwe vakawanda, zvikuru munyaya dzezvematongerwo enyika, sezvo pakave nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwakanyanya kuburikidza nekusungwa kwevanopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Ukuwo vamwe vanoti iri ranga riri gore ranga rine runyararo, richiratidza kuti hurumende inotsigira vanhu vayo kuburikidza nenzira dzakawanda dzinosanganisira kutsvaga zvekudya pamwe nezvimwe, vachiti kusungwa kwevakanga vachipikisa nekuita zvimwe mucherechedzo wekuti munyika mune mutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vaKennedy Mandaza pamwe negweta rinorwira kodzero dzevanhu vari munyori mukuru wesangano rinorwira utongo hwejekerere reAfrican Forum for Cultural Diplomacy vapadoni Tafumanei. Tatanga nekubvunza vatafumanei kuti vanoona sei nezvegore ra2024.
Gore ra2024 tichitarisa hedu kodzero yevanhu kunyanya sei zvematongerwo enyika, takava nokubatikana zvikuru nokusungwa kunoitwa mamembers eopposition nenzira dzatinofungira kuti vanenge vari kumboitwa zvokumbunikidzwa kana kuti zvokuita zviya zvatoti kodzero yavo iite sekuti inorambidzwa kuti vashoropodze hurumende kana kuti vape kuratidzira ma opposition parties vange vachipiwawo mukanwa iwowo Jensen team makasungwa aya zvese zviri pajekerere tinozviziva ndo zvatingati kukodzere vanhu zvakatibata nyaya yekusungwa kwevanhu kunyanya
vamandaza manzwa mashoko ataurwa navatapfuma nei pindurai tinzwi
aiwa tinoti gore rino zvikuru sei takatarisana nematongerwo enyika zvinhu zvanga zvakatinyanyei kutiomera sevagari vezimbabwe kubudikidza nenyaya yenzara yanga iriko asi hurumende yakaedza nepainogona kuti ikwanise kuona kuti ruzhinji rwevanhu vemuzimbabwe vawana kudya hatinai kuzowana vazhinji vakatambudzika hongu kune vaisungwa tinongotarisira kuti panguva inosungwa vanhu mapurisa vanenge vaine zvikonzero zvinoita kuti vane vasungwe asi chikuru ndechekuti kumbiro redu remutemo rine zvarinotarisira kune vanhu vanorarama munyika yezimbabwe ingave panyaya dzekutaura kusangana nevanhu nezvimwe zvakadaro zvatiri kufungidzira kuti isu zvizhinji zvachona pari zvino munyika yezimbabwe zviri kuteedzerwa hongu mune dzimwe nzvimbo dzatinotarisira kuti tinofanirwa kuimprova asi zvizhinji iye zvino zvinenge zviri kufamba zvakanaka ndosaka tiine runyararo rwatiinaro kunyunyuta haakuperi nekuti tiri vanhu asi in general ndinoona kuti zvinhu zvanga zvakarurama mukati megore rino kunze kwezvishoma zvatingangobata izvi nezviizvi
vatafumanei pindurai tinzwi
ndinotenda kuti vamandaza avo havana kuda kuvambo vakapiga mupini I think from his admission havo vamandaza vari kunyatsokuzvionawo kuti hapane zvimwe zvavari kunyatsoadmitawo kuti hazvina kunyanya kufamba zvakanaka izvozvo zvindo zvatiri kutaura izvozvozvo hatingati gore rese zvinhu zvezvanhu zvakashata leading to the SADC meeting in Zimbabwe, there was a stifling of human rights, which we have to admit kuti panenge pakaita chisimba. And mukanwa munotipai tichitaurawo nezanupiri. Tichida kuti vazivewo kuti aiwa vanhu vari kuzviona zvinhu ngazvichinje. Vamandaza vachibva panapa ngavaende vanotaurawo nesangano ravo kuti aiwa muvedwe ngatichinjei maitiro awa. Vanhu ngavawane kodzero yavo.
Vamandaza, kune nyayawo ye-2030 yakasimudzwa zvakanyanya mugore rino ra-2024. Munoonawo sei nyayayo ya-2030 nekodzero dzevanhu muZimbabwe?
Tofunga pakapinda vamunangagwa vakati tiri kutarisana ne-Vision 2030 iri kutarisirwa kuti kunge kuine a-middle income economy. Ndo vision yatakatarisana naye iye zvino. Dambudziko rauya pakuti izvo kune vanotora Vision 2030 vobva vatanga kuishandisa for mapersonal agendas maonero angu asi chikuru ndechekuti mukati memusangano wezanupf tese tinowirirana nevision 2030 ichitungamirirwa navamunangagwa ivo vakataura pachena vakati ivo havana chimwe chavari kutarisira kunze kwokuona kuti vaishanda sezvinotarisirwa nemutemo wenyika kuti ivo vachange vaine matemo avo maviri havana chimwe chavatichataura chiri kunze kweizvozvo
vatapfumanei tipete chirongwa zvii zvamungatarisira muna 2025
tikutarisira kuti aiwa sehurumende yedu ngaiuye gare pasi nevana vese aiwa chichanesa togara pasi toita dialogue kuitira kuti nyika yedu ibudirire
vamandaza munoona here zvichiitika zvokuti paite dialogue iri kutaurwa navatapfumanei muna 2025
aiwa kutaurirana kwevagari vemuzimbabwe zvinokwanisa kuitika nguva yese ndosaka pakanga paine Poland vamunangagwa vane open door policy mutungamirira anoteerera anokwanisa kutaura nevamwe ndosaka vari kutaura nemapoka akasiyana siyana munyika saka dialogue is an ongoing process munhu wese ane shungu yekutaura nekuona kuti zvinhu zviri kuitika mukati menyika zvafamba nematarisiro avanenge vachiita ngatidepota nekutisangane tichikurukura tiri pamwe chete tichiremekedzana nezvigaro zvatinenge tiinazvo mukutaurirana kwatinenge tichiita
vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanup f vakennedy mandaza manzwawo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vari munyori mukuru wesangano reafrican forum for cultural diplomacy vapadon tapfumanei vaviri ava vanga vari parunhare kubritain nestudio 7 yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Mavadi mavadi pastudio 7 apo. Ini ndinoti dai mambotumirawo nyanzvi dzenyu dzinoona nezvekutorwa kwenhau yestudio 7 kudonho rekwamusha yevanhu kwagutuko. Taita dambudziko ravanonzi Love Mau Matuke vari kuda kukwana kwana pamhuri yekwamusha yevanhu. Zvokuti izvozvi pakusarudzwa kwaishe musha yevanhu Matuke ndo vava kutoita kunge mwana wekwamusha yevanhu achishandisa simba rozvematongerwo enyika mukuvhiringidza mhuri yekwamusha yevanhu zvichiitwa nenzira isina kucheka. Waro mamboenda womanzwa nhau idzi dziri kufamba sei?
Makadini Studio 7 paVoice America tiripo. Togara takateerera hedu. Chandoda kukuzai vakuru vangu. Ini kutaura kuno so Zakaria Mashava pamushungwe apa pamatondo. Baba wangu akafira kuhondo. Baba wangu andiwazii. Saka pa 50 years yakapera taizama kuti pamwe pane chichachicha. Munoziva zvakaitika muSodoma nepa nguva ya Noah. Ndo zvekuda kuitika Mozambique. Atisi kumbomira varume tagumbuka. Itangwe kutangwa kuti start kutangwa foundation dau kuzati mazimbagweni vari Mozambiki budai muende uyu Venasio atombori nane ari kutonyengerera uyu vari kuuya kumashure uku vari kuuya kumashure chakati Johani mubhabhadhisi akati ari kuuya kumashure kwangu mukuru kwandirini ari kuuya kumashure kwa Venasio ndo zvibaba manje.
Studio 7 makadi kuri sei ikoko kuno kuri nani ndauyawo nenyaya yangu kuno kudangare mbizi pachipatara chinonzi Chitave hachina kana mvura. Please tiitireyo kuti mutisvitsire mashoko aya kuhurumende. Izvi zvikuru kunzi vanhu vanenge vachirapiwa ngauye nomugomo 6 yemvura. Uchiuya kurapiwa mugomo 6 yemvura ini ndichigwara mugomo 6 yacho ndoitakura sei? Please, please, hurumende ngaione zvokuita. Studio 7, Studio 7, titaurireiwo shoko iri. Vanombozviziva here kuti isu tiri kutambura kuno?
Pastudio 7 makadi ndibaba chinogurei baba wangu.
Baba profesa hanzi masochavo vanoti garotaura zvakawandisa chaizvo ndinonzwa vachikomenda zvinhu zvakawanda ende vakafunda handishore zvechokwadi ende muzvina fundo zvishuwa ende vanoziva bati dambudziko ravanoita manje vamasocha vano kubva maelection eAmerica achingoitwa pazvinhu zvese vakarerekera kudivi rokusapota vaBiden. Zvinhu zvavo zvese ndezvokusapota Biden. Havamiri pari chokwadi kana vachitaura nyaya dzimwe zvese zvepolitics vanotaura chokwadi. Vanotaura chokwadi chaizvo. But panyaya yeAmerica vane diwi. Vanongoti chese chaitwa naBiden kana hapana kana zuva one ravakambokondema Biden vamasocha. Hapana kumboti kugona kana kuita sei kuya kuya. Itsoro dziri kutambwa muAmerica dziya. Baba chinogurei.
Studio 7, Studio 7, Studio 7. Christmas yainakidza. Yainakidza chaizvo. Dai angoramba yakadai. Makore esi yanakidze yao kuno kuyatopere zvakanaka yapere zvakanaka.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Chirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable nhasi na8 PM tiri kukurukura nezvezororo rekisimusi tichinzwawo kuti madzimai kwamuri ikoko makaritambawo sei. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mhirizhonga inoenderera mberi muMozambique, SADC ichikurudzira kuti pave nekutaurirana pamwe nekutambira zvakaburiswa nedare reConstitutional Court nemusi wemuvhuro. Madzimai munyika anoti hapasati pave nekuenzaniswa kwemikana kubva padzikwa bumbiro remutemo idzva makore gumi nerimwe adarika. anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina Taboka Ncube.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 26 kuMpalakazi 2024 ngutaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
So silethemba ukuthi bazadinga indlela eyokuthi kukhulunyiswane njalo ukuthi abantu babe le nkulumo nje ezokuthiwa bona ukuthi bengathayani bengavulalani.
Kulezi botshwa ezedlula inkulungwane eziyisithupha esezivaleke entilongweni yeMaputo Central Prison kulandela ukuqhamuka kodlakela olubangelwe impumela yokhetho lukamongameli.
Silahlekelwe phakathi kwesikhathi lapha ikakhulu last quarter of the year.
Ukukhunjulwa abanye abantu abaqathekileyo ababhubhe lo nyaka eZimbabwe. UBenjani Mwarwari uthi uzaphanyeka emthethandaba odaba lokususwa kwakhe kukhetho lukamongameli weZifa. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Kulezi botshwa ezedlula inkulungwane eziyisithupha 6,000 esezivaleke entilongweni yeMaputo Central Prison kulandela ukuqhamuka kodlakela olubangele impumela yokhetho lukamongameli. Abezindaba abeReuters babika ukuba abantu abangamachumi amathathu lantathu 33 babulewe njalo abanye balimala kulesi sihlakalo. Inkantolo yeConstitutional Council ngomvulo yethu lesinqumo sokuba umnumzana Daniel Chapo owebandlela ibusayele Frelimo nguye owanqoba kukhetho lukamongameli olwaqhutshwa ngomfumfu, kodwa lokhu kuphikiswa ngumnumzana Venancio Mondlane othi kube lokuqilibezela kulolu khetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomgcini sihlalo womanyano weSADC wethule umbiko esithi umanyano lo ukhuthaza bonke abaphatheka kukhetho ukuthi bamukele isinqumo seConstitutional Council. Umgcini sihlalo weAfrican Union Commission umnumzana Muso Muhammad yena ukhuthaze uhulumende labaphatheka kukhetho ukuthi badinge indlela zokumisa udlakela lolo. Uhulumende wakwele South Africa laye usekhuthaza ukuthi kuqhutshwe inkulumo ezilakho ukulungisa lolu dubo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe umnumzana Masimba Kuchera.
Ungana ukuqhubeka kungenzakala sibili ukuthi uphazamise amanye amazwe. Siyakwazi ukuthi ngezikhathi zama-80s kwake kwaba lempi eyangena kumazwe anjengeZimbabwe. So silethemba lokuthi bazadinga indlela eyokuthi kukhulunyiswane njalo ukuthi abantu babe le nkulumo nje ezokuthiwa bona ukuthi bengathayani bengavulalani.
Sizwe njalo umbiko okhutshwe ngomgcini sihlalo weSADC njalo ngumongameli weZimbabwe umnumzana Mnangagwa esithi iSADC ikhangelele ukuthi bonke abazombusazwe eMozambique balandele isinqumo seConstitutional Council. Liwubona njani umbiko lo?
Imizamo leyo kuyabe kungamele ibuye ebantwini kumbe kube laba public pronouncements. Abangakwenza yokuthi bakhulume lalo owaluze i-election uMondlane ngokubona kwakhe uthi yena nguye owawinayo, njalo ube sithi yena uzasigcoba ukuba ngumongameli mhlaka 15 January. So angiboni ukuthi kuyanceda ukuthi iSADC ibe le public statement enjengaleyo. Kuyabe sekumele bazame indlela ezokuthi bakhulumisane engxenye esingathi behind the scenes uze wabonisana ukuthi bengahamba ngayiphi indlela, ngoba owakhathesi ukhanya njengani uMondlane u-convinced civil ukuthi wawina i-election.
Kodwa singakhangela umbiko we-South Africa, uhulumende we-South Africa yena uthi uzinikele ukuphathisa abezombusazwe eMozambique ukuthi bakhulumisane nxa kusenzakala ukuthi kube lokukhulumisana. Singabona ukusiba lokukhulumisana okungamisa udlakela lokhu lolu, njalo ukukhulumisana lokhu kungabumba into enjani engabe isamukeleka nxa sikhangela udlakela lukhona kanye lokudonselana okukhona phakathi kwabebandla elibusayo labaphikisana.
Ungaba icebo elihle kakhulu ukuthi bakhulume, sizothi bengabonisana yini. Kodwa ukuze khathesi nxa kuyukuthi i-council ithi ukuthi uChapo wawina, uMondlane engavumi, angazothi inkulumo zangkhona ziyaziqalisela ngapha. Kodwa sokumele bonke uChapo lo Mondlane owaqala bami ukuthi bengaqhubeki ngodlakela banike inkulumo lezi ithuba.
Mnumzana Masimba Kuchera ingcwethi yezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeCenter for Disability Rights ubesecingweni lela Studio 7 eSabilitani. Banengi abantu ababuyele eZimbabwe ngesikhathi sekhefu leKhisimusi, kube labanye njalo abasebenza nzima ukuze bephandele impilo yemdeni yabo abangenelisanga ukuya eZimbabwe. Abaphumulayo eZimbabwe bathi bakholisile kakhulu izolo lezihlobo labangane loba isimo somnotho sisibi elizweni. Kwalabaswelayo abathi iKhisimusi yabo ibifana lamalanga wonke nje lonyaka. Abadabuka eZimbabwe abakwamanye amazwe abasele besebenza bathi badonsa nzima. Omunye wabo unkosazana nomthandazo Nkomazana ohlala kwele India.
Amaphoyisa ahlukumeza la, ahlukumeza kakhulu. Noma nje singekho engcupheni khonoku ukuthi baphungula ikhahlameza bethatha izinto, balithathela izinto elinazo. Sometimes vele kwabalaba bangakhona ukuzikhulumela bayashaywa. Ah, kunzima. Ayisibonanga nje iKhisimusi esijwayele ekhale ukuthi siyabuthana sijabule. Hhayi, abe kunzima lo nyaka.
Zingathi nxa zikangele lo nyaka lanyakenye, ubona zana kade kungcono yiphi umnyaka?
Umnyaka ophelileyo ubungcono ngoba besikhona ukuthi siye esontweni sikhululekile, singahambi isicatsha, singabuya esontweni nje sizihambele endaweni zokuzithokozisa, emabhichi, endaweni ezitshiyeneyo sikhululekile. Kodwa lo nyaka hayi, lo nyaka bekunzima.
Kwenziwa kuyini?
Kungani izikhathi zonke amaphoyisa bengelamali vele bayenza njalo? Uma befuna ukutshontsha noma bayalithathela amafoni amawatcha anentengo ephezulu beyozithengisela nje bathole imadlana, kukhanya ngani vele abaholi imali ezwayo. So vele bathola i-foreigner bahlukumeza, bangathola umuntu ongani kakhona ukuzikhulumela, hhayi bayahlukumeza.
Unkosazana nomthandazo Nkomazana ngodabuka eZimbabwe ohlala kwele India ubexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7 eseMumbai. Kutshone abantu abalodumo lonyaka abagoqela owalwa impi yenkululeko uChinga Dube, obethakazelelwa nguZulu uGogo Rose Nyathi, umlondi wembali yesizwe sikamthwakazi uPhathisa Nyathi labanye. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngaphandle kwabathathu laba abadabuka eMatheleland, kutshona njalo uHlawu Dlodlo wayengumqondisi weHighlanders Football Club njalo wayekhokhela ezomdlalo okulingisa elomoya ukhonti mhlanga bekunhlanganiso yemakhosi Theatre Productions kanye loSelonare wayekhokhela ikomishini kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission. Ilizwe lalahlekelwa njalo nguphelekezela Mphoko wayengumseri kamuyi Robert Mgabe. Umphathintambo wedolobho lakobulawa inkosikazi Judy Ncube ukhala ngezimfa lezi.
Silahlekelwe phakathi kwesikhathi lapha ikakhuli last quarter of the year obabuchinga khumbule uDlodlo obabuphathisa uSisu Rose popularly known as uGog Rose khumbule uIshmayela abona kulamaviki amabili amathathu sibeke ubaba umphoko silahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu kakhulu ayikhona mbijana silahlekelwa amaqhawe esizwe
umnumzana Nicholas Moyo omabhalani omkhulu kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo lezabatsha uthi isizwe sithithibele ngezifa zonke lezi
ikukhothama kwengwevu ikukhothama kwabantu abakade bephathisa emsebenzini yamasiko
Umoyo uyaphambile landisa ngabanye ababhubhele lonyaka.
Kwaba leyezi yelipi uphathisa iqhawe kwezamasiko ukuloba ukuresearcha kwamasiko. Kwaba lelinye ijahe elikade lisenza umsebenzi wokucomba Charles Nsemanga egallery laphana uyenza into eziningi urepresent ilizwe kuma platforms amaningi.
Imbongi elodumo Albert Nyathi uthi elamandebeleni lilahlekelwe kakhulu lonyaka.
Umnyaka ka-2024 bengumnyaka omubi kakhulu ngapha esintwini. Eliya indiye silahlekelwe ngubaba u-Abdul Nyathi, uGabi. Uphathisa isifiso sami bekuyukuthi ngabe bengile memory stick bengiya sixhumeza emlonyeni wakhe. Sisale sibambile ulwazi lolo abelathi lahlekelwe bathi sitshe sihle kasidlele.
Omnye umlandeli wamasiko unkosazana Esnard Maphosa uthi udabukile kakhulu ngokwenza lelo nyaka.
Silahlekelwe isihlobo sethu eziningi. Engicabanga kakhulu ngiphathisa Nyathi. Kade ungumuntu kade eqakathekisa amasiko ethu. Njalo esifundisa ebhala amabhuku ngamasiko ethu besiriminda lapha esivela khona.
Ziningi izimva ezithethe labanye abenza imisebenzi eqakathekileyo eZimbabwe. Unkosikazi Happiness Banda wayengumlweli wenkululeko ekuviyole Zimbabwe People's Revolution Army. Uthi lo nyanga babe ngabalweli benkululeko bafe kakhulu.
Silahlekelwe ngamaqhawe ayiyo asilethela uzibuse thina lapha njengabantwana beZimbabwe ababuya lenkululeko balahlekile.
Owayengukhansila kobulawayo Alderman Phineas Ndlovu uthi abantu emathebelelendi abadumileyo abatshonayo abancediswa ngalutho besaphila.
Ubevelela uncedo kumbe ubevele ngalancedo. Uvela uzanceda iqiniso kalikhulunywe ngayenalwana umuntu kakwesincedi uthathwa ngofunayo uthiwa ngongakufuniyo akulandaba but into ekhathazayo yikuthi uze usutshelwa kuthiwa khona istate umntu lona simdeclare but ukudeclarewa kwakhe istate it doesn't mean anything in Matabeleland.
Unkosikazi Lucia Dube wenhlanganiso encedisa ngokutshiyene izizalwane zeZimbabwe ezihlala eBrithani eZimbabwe Diaspora Focus Group uthi abasele sebelomlandu oqhubelisa phambili imisebenzi yabahambileyo.
Ithanda ukuba sikhumbule amaqhawe ethu asitshiyayo bonke bebeqakathekile kithi ezimpilweni zethu ngendlela ezitshiyeneyo. Sithi kabalale ngokuthula lapha bakhona. Njalo indima yabo bona bayidlalile.
Kunomoya wokufa okwesabekayo lonyaka abantu abaningi balahlekelwe izihlobo labangane. Sithi kabalale ngoxolo. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo igama lami Ezra Jesus Banda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lama-drones ezingamachumi amabili phakathi kwezidlula amachumi amathathu eziphoselwe kulelo lizwe ebusuku ngele Russia elibhidlize izitishi zomlilo kagetsi. Inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa ithi abantu abaningi kwele Zambia babona engani kazisakhululekanga intatheelizindaba phansi kukahulumende kamnumzana Hakainde Hichilema. Ukhulumende kaHichilema uyakuphika lokho. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezi iphathelanele Melika iningi lithi lilindele ukubona ukuthi umbuso kamnumzana Donald Trump owakhethwa ukuba ngumongameli weMelika uza kuba uminjani esephethe amathomu ngenyanga ezayo kulandela umbiko awethule izolo enkundleni yakhe yokuxhumana ebulenjini eTruth Social lapho achothoze labo abangavumelani lembono yakhe. Ngakwelinye icele okamongameli Joe Biden ubukhuthaza abantu ukuthi bebambane. Ababili laba balembono ehlukeneyo njalo ngehlelo ezigoqela ezomnotho, ezempila kahle, ubudlelane lamanye amazwe langesigwebo sokulengiswa. Ukuhlazela lolu daba sithandekile emhlanga we Studio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungule zombusazo.
Akekho phela umuntu owake wazisola. Lapha sikhuluma ngepolitiki lawa ngamaqembu ahlala ephikisana. Ukuphikisana kwamaqembu ke ibusolana ukuthi lapha nawenzanga kuhle mina ngenza kuhle ukudlula wena. Esikubonayo ke ukuthi uBiden ulungile azame ukuvikela umsebenzi abawenzile bengamademocrats umsebenzi wakhe ngoba phela uma ephuma ufuna ukuthiya ekhunjulwa ngezinto azenzileyo. Kodwa ke uma sithanda ukubheka impi ekade ikhona yakuto yokhetho lolu njalo sibheka nezizathu ezingabe zenze abantu beAmerica bambuyisela uDonald Trump embusweni. Kuyingoba kuyizizathu zokuthi uDonald Trump ama-American amaningi akholela ukuthi ngesikhathi ephethe lokho kwakuqala umnotho wabasebenzela abantu beAmerica kunengi abakuzuzayo ikakhulukazi osomabhizinisi abancane America bayakujabulela kakhulu ukuzuza abakwenza ngaphansi kukaDonald Trump. Ngakho ke uDonald Trump ekungeneni kwakhe kunengi aza kushintsha ukuze phela ajabulise abantu abamvoteleyo ukuze agcwalise izinto abathembisa ukuthi uzobenzela zona uma engena embuyisweni. Njengoba sibona ukuthi abantu abaningi eAmerica bathuma bebuzwa ngesimo somnotho manje ngaphansi kukaBiden bakhombisa ukuthi abeneme kunengi okungabajabulisiyo. Kusho ukuthi leyo nto izaqhubeka ngaleyo ndlela yokuthi uDonald Trump uzafuna ukubonakalisa ukuthi kunengi ukwehluleka okwenziwe nguBiden namaDemocrats ekwenzeni ngcono umnotho weAmerica.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungile zombusazwe obekhuluma ezimele ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7, sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Kusigaba esihlazi yakhona ezombusazwe namuhla sihlolisisa ukwephulwa kwelungelo loluntu lonyaka nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abaphikisayo bathi uhulumende ubebathwalela ubhulo kodwa uhulumende kaMnangagwa uyakuphika lokhu esithi abantu bakhululeke kakhulu eZimbabwe. Ukuze sihlaziye udaba lalu Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF. Umlalazi usungula le ngxoxo.
Ukuhlukunyezwa kwezizalwane zeZimbabwe nguhulumende okufanele ukuthi aluba uyaba protector ngomnyaka lo ka 2024 njengenjwayelo sikubona lokho kuqhubeka kusiya phambili especially kwezombangazwe uma umuntu elombono ongahambelani lohulumende bekulula ukuba nabotshwe baningi ababotshiweyo laba baseHarare oJameson Timba labanye bakhe bahlukunyezwa kakhulu kwahlukunyezwa oJob Skhala ongari Vume yonke into le inyakanyaka ibisenzakala kuyinjwayelo ngoba laba vele sebakwenza umkhuba ukuthi abantu abaphikisana labo bahlale bebahlukumeza. Singamuva sisuke kwezopolitiki. Umuntu nje wonke waseZimbabwe amalungelo wakhe ubehlukumezekile kakhulu ngenxa yokubana abantu abale right to e-health. Uhulumende wenze i-health system yakholapsa. Abantu balelungelo ukubana baphile abane ngenxa yenegligence nje kahulumende emgwaqweni ukungalungisa umgwaqo ukunganikezi abantu ishelter yonke into ama fundamental human rights wabantu ahlakazekile elizweni lakithi.
Uthi ngenza ugawule khonapho baba gawule phosela kubaba yamuzi umlalazi lapho yakholo
ngiyamuzi umlalazi nxa ukhuluma sikhuluma clips ngelungelo loluntu. Ilungelo loluntu kumele kwesikhathi singani siyasuduka mbijana siphume kwezombangazwe sikhangele ilungelo loluntu lilungelo loluntu olukhona lakusisekelo sombuso weZimbabwe ukuthi ilungelo labantu likhona ezisekelweni zombuso wamazwe nala ukuthi kumele ilungelo lomuntu luhlonitshwe ngendlela enjalo ebalulekileyo. Kodwa ke nyananzelela ukuthi nxa abantu umlalazi sebeka ethena hayi ilungelo loluntu eZimbabwe lapha abantu bakhahlamezwa eze ukubotshwa. IZimbabwe yilizwe elilomthetho walo njengelizwe emazwe onke le mthetho yabo. Uyikhuluma njalo umlalazi waseSouth Africa khona hayi. Kabone lapha eZimbabwe yebo ke kuphela ilizwe leli lilomthetho. Eze umuntu waseZimbabwe uvikelekile badala. Umuntu waseZimbabwe uvikelekile uyazi abantu badlala ubuthongo buyehle abantu bayenzezela into abazifunayo ngesikhathi abafuna ngazo. Kodwa umuntu oyephula umthetho okuthiwa uyephule umthetho lanxa ungawephulanga kuthiwa uwephulile ikhothi yahambe yokukhipha ithi awu umlalazi kalacala uvele kalacala njengendlela okwenzakala khona eZimbabwe khona. Yikwenti mina izinto zonke simele sizikhangele kuhle ukuthi ilungele loluntu leli silumeza ngani njani.
Ye, wathi sibaka umlalazi. Umlalazi ngena khona baba.
Sikhangele amalungelo abantu beZimbabwe abasuke le ngo-1980 bencindezelwa bethwele kanzima not only kupolitiki. Ukhumbule babagawule nabalalela ukuthi ngikhulume ngamalungelo abantu kupolitiki okuvele kuyinjwayelo sesijwayele ukubana uhulumende weZANU-PF yikho akwenzayo njalo lo mthetho lo okhulunywa ngugawule u-applywa selectively so kusiya ngokuthi ulukuphi uhlangothi. Engaphinda ngakhuluma ngamalungelo abantu nje in general ilungelo engilishileyo iright to education abantu abethu sebencindezelwe kwezemfundo ngoba uhulumende uyahluleka ukubhadala otitsha ngendlela eqondileyo. Uhulumende uyahluleka ukwakha izikolo kambe shuwa ngemva kweminyaka yonke le silabantwana abafundele ezindlini zodaka ama rights abo aviolethiwe. Ungahamba empilo esibhedlela gawule namhlanje ungathiwa wena su-admitwe empilo siyabe sesikwazi ukuthi hayi kungumusa wenkosi ukuthi ugawule aphume esibhedlela ngoba izibhedlela zethu seziyi-death trap. Yikho izikhulu ezibusayo othiwenga labanye behambe eChina ukuyalatshwa khona kabasahambi ezibhedlela ngoba sebazibulala. So yiwo amalungelo esiwathoyo ukubana ngo-2024 besibhekane lalolu hlupho lokuvayolethwa kwama-fundamental rights abantu beZimbabwe maningi amanye kangiwaqambanga avayolethwa especially nguhulumeni.
Ye, sawuzwa umlalazi. Kawule gqiba khonapho ba?
Umlalazi umele ehlukanise kuhle futhi khonapho nxa esekhuluma ngokuthi abantu ezikolo abantwana inswelo ezibhedlela inswelo. Yebo phela kodwa phela mlalazi ukhumbule thina lathi siphakathi ko singabantu labantu abangani bayadodombela asilakho mlalazi ikubona kwesikhathi sincediswa lakho ngamaye ingathe ezizimele ama NGOs engena lawo esiphathisa ngaphana ku education esiphathisa ngapha imali imlalazi kasilazo ezeneleyo kodwa kodwa okunye kwakhona ngiyavuma mlalazi ngoba imali zakhona ziyabe zintshontshwa amasela yiwo asiphambanisela inhlelo zentuthuko umculi wathi ngelilanga wathi uvala lapha isikhala lesi amatsotsi abhoboza lesi
lapha lizwe umnumzana Belief Gawule webandla lezano PF lo mnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uBenjani Mwarwari osuswe yiZifa Ethics Committee kukhetho lukamongameli weZifa enganikwanga izizathu ezikhanyayo uthi uzaphanyeka udaba lolu emthethwandaba. UBenjani owadlalela iManchester City, Portsmouth, Sunderland leBlackburn emdlalweni wenguqu kweleBhilithani uthi kakwazi ukuba iZifa isuse njani igama lakhe phakathi kwalabo abafisa ukuncintisa ukhetho lolu ngenyanga ezayo. Abanye abavinjwe yikomiti le nguProfet Walter Magaya, uThemba Mliswa loFarai Jere. Umliswa laye uthi ulakho ukuphanyeka udaba lolu emthethwandaba. Ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zeZifa ngodaba lolu ngoba bezingaphenduli omakhale khukhwini. Sixoxele ngcwethi kwezemidlalo uThandazani Zimbwa.
Ngibona ngathi wonke umuntu ongabe wayefake amaphepha okufuna ukungena kumncintiswano wokhetho ulelungelo lokubana uma engasaphumelelanga athathe izinqumo ezingancedisa isifiso sakhe leso sokuthi ancintise. Xa sikhangele amadoda amabili uThemba Mliswa laye uBenjani Mwarwari ye kukhona sebeke bakwenza kwela izolo ngezomdlalo wenguqu, kodwa lapha kule mthetho ecacileyo echoyo okufunekayo uma uzavunyelwa ukuncintisa. Ngakho ke nxa sokutholakele ukubana awusuthisi leyo mthetho, ngibona ngathi kuyabe kusobala. Angithi nanku siyabona uFarai Jere laye utholakele kunalapho akhutha khona ukubana abambe isikhathi, wahle watsho ukuthi hayi lokho ngiyakubona kodwa isifiso ube laso.
Ye uye umthethwandaba lokho akuhluphi yini nxa sigagene zenguqu?
Lapho ke kukhanya ngani kulo daba khona, ngoba ngike ngathi ngihlizisisa abanye bebesitsho ukuthi izimali ezifunekayo ziningi kakhulu ukubana uzibhadale nxa isikhalazo sakho sizayamukelwa. Ngakho-ke lokho kukhanya ngani kungasinda njalo, lanxa kunjalo kusegcekeni ukuthi kungagcina kudonsa isifiso sokubana ukhetho olukhangelele ukuba khona mhlaka 25 January ungagcina kudonsa ukhetho lungasabi khona.
UThandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekoBulawayo. So isikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli be Studio 7 elisithumelana ngeWhatsApp.
Salibonani kuwo Studio 7. Mina ngingusikhumbuzo moyo ozala enkaya esigabeni senzuza, abanye bengathi kusemanduku, ngizalwa komoyo kothewana. Ngile sicelo lapha basakazile ngisakazele indaba yami le izwe nje, yibo bonke abantu ababe ngabalweli benkululeko kuzinga leZipra ongabakwazi uCharles Moyo. UCharles Moyo umfo wethu wahamba empini kasaphendukanga. Ngile sicelo sokuthi kubo bonke amaZipra abangezwa lesi sicelo sami bangazise lapho kwaphelela khona umfo wethu Charles Moyo ozalwa komoyo kothekwane enkayi, lapho kwaphelela khona impilo yakhe. Nginesifiso sokuthi ngiyedobha amathambo akhe ngiwalonde ngizowabeka ngokwesiko lakithi lapho kungabe kwaphelela khona impilo yakhe. Ongaba lalolu lwazi uyandithitha kunombolo zocingo ezithi 0785489 16.
Salibonani, salibonani lonke. Angithemba ningene kuhle ikhisimisini. Binjani ikhisimisi? Yeyi, kumagumbama nomhlaba. Yeyi, ithemba welu lohle sobo lwenu. Namhlanje lisemukela izipho zivela ngokushiyana kwezindawo. Sho, right, lizibambe, lisigcine phila. Abancanelekelani ntshengo.
Sibonge kakhulu abalaleli kumbiko yenu elisithumele yona lingakhohlwa lalandela uhlelo lwe-Live Talk. Okwanamhlanje muli eZimbabwe olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.